ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nerimwe remagweta vechimidzimai vakange vakamirira vanowa manyika kudare reConstitutional Court. Panyaya yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare iri vachipikisa ivo zvakange zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Regai tiende kune gweta guru iri tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakanzwa sei kunge vakamirira vamanyika kudare guru reConstitutional Court.
Makadini vabereki, inini ndinoitwa Regina Mabwe, ndiri muzvare wekwaBwanali, ndiri advocate anoshanda iye muZimbabwe, ndichishanda ndiri paboka iro rinonzi The Chambers Advocates of Zimbabwe. Ndiri advocate wekuMasuperior Courts of Zimbabwe. I work in the Constitutional Court. Ndinoshanda ndiri kuSupreme Court zvekare neHigh Court nemamwe matare makuru emunyika yedu yeZimbabwe. Ndinonzwa kufara zvikuru kuti ndakawana mukana uyu wekuti ndikwanise kumiririra mumwe wevakanga vari marespondents mukati menyaya yakakwidzwa kuConstitutional Court. Inini ndakanga ndakamirira Dr. Manyika veBuild Zimbabwe vakanga vakanyorwa mumagwaro akaenda kuConstitutional Court sa5th respondent. Chinondifadza ndechekuti pane vamiririri vakanga vari mudare mukati mezuva reWednesday, ini ndinindoga mudzimai akanga aripo pavamiririri. Chinova chinhu chakanaka nekuda kwekuti zvinokurudzirawo mamwe madzimai kuti azive kuti kuti munhu ukwanise kunge uri advocate uchiita nyaya dzakaoma kudaro dzinosimudzira nyika yeZimbabwe, hazvinei kuti uri munhu wemudzimai, hazvinei kuti uri munhu wemurume, unokwanisa kuzviita.
Mungatipowo nhoroondo yekuti makasvika sei pamuri ipapa semudzimai kuti muzonzi advocate? Zvanga zviri nyore here?
Ndinoda kutaura kuti zvakanga zvisiri nyore, asi nekuda kwekushanda kukuru uye nekuda kwekutsungirira zvakakwanisa kunge zvichibudirira. Ndakanga ndiri paUniversity of Zimbabwe muna 2011 pakupedza kwangu, nokuda kwekuti ndakanga ndiri munhuwo aiita zvinhu zvakasiyana siyana zvaiita kuti zita reyunivhesiti ribudirire, ndakabva ndaenda kunoshanda palaw firm. Asi handina kuita mwedzi yakawanda ndakabva ndakumbirwa kuti ndijoine advocate chambers. Mazuva iwayo ndiri anonzi iye epupil advocate. Mune mamwe mazwi ndakanga ndakudzidziswa kuti ndigoshanda saadvocate. So mukati mekushanda nekudzidza ndakatombobatsirawo pakuresearcha pane one of the dzimwe nyaya dzakamboitawo mukurumbira yava mawarire yataikota zvekare pataiita nawo yakapinda mudare musi weWednesday. Pakazoperawo makore angu ekuti ndakange ndaonekwa kuti ndasvika pazera rekuti ndakwanisawo kumirira nyaya, ndokubva ndatenderwa kuti ndichitanga kupractisa as an advocate. Saka ndinoda kuti zvinhu zvakanga zvisiri nyore, uchizoisawo zvekare nyaya yekuti ndiri munhu ane mhuri uye ndaane mwana, ukazviisa mukati imomo unoona kuti pane dzimwe nguva dzekuti zvaimborema nekuda kwekuti unenge uchifanira kuona kuti hapana wavanyima nguva, basa nemhuri nezvimwe zvinenge zviripo. Asi ndinoda kutenda kuti nekutsungirira nekushanda nesimba uye nekuvimba muna Mwari zvakasvika pane zvatakaona musi wechitatu.
Mazwi api esvingiswa mungapowo vamwe vasikana vechidiki vangadawo kuita magweta vozopedzisira vaita maadvocate nezvimwewo semi?
Ndinoda kuti kune vose vakanditeerera, madzimai kunyange nine varume, zvinhu zvakakosha mukati meupenyu. Chekutanga, vimba naMwari uwane nguva yekunamata panguva yakafanira, Ishe vanotipa zvikomboro zvakatiringana. Number 2, ndinoda kuvarangaridza kuti kwaunobva hakunei nezvauchava mukati meupenyu. Pane zvinhu zvatisina kuitirwa nevabereki vedu zvatinogona kunge taishuvira, but iyoyo haizi achizi chinhu chekuti munhu ungazoti iexcuse yekuti ndakatadza kuva zvandinokwanisa. Nezvishoma zvauinazvo izvozvo, ita chimwe chinhu mukati meupenyu hwako. Number 3, ndinoda kuti kune vose vakanditizera, haikona kukuhunika. zvigumbuso zvirimo mukati meupenyu zvinouya nenzira dzakasiyana siyana asi haikona kukuhumika ukaramba wakatsungirira ukaramba wakashingirira pane nguva yauchachibata vazhinji vakaziva kuti unotungamirirwa namwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Advocate Mabwe. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.